Ini ndini jonga kande miri nchiti eno imsore na udzanasi chitatu chivabvu 3, 2017. Vatori venhau Zimbabwe vanocherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vachiti vari kushungurudzwa nevanoita zvematongerwo enyika. Kambani yeTrafigura inozivikanwa nezvouori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu munyika dzainoshandira inoramba kuti yakakweretesa Zimbabwe mari yekuti ibhadhare zvikwerete zvayo kumabhanga akaita seWorld Bank, IMF nemamwe. Varimi vefodya vochema-chema nemabatirwo avanoti vari kuitwa nekambani yeMashonaland Tobacco Company iyo inotenga fodya yavo. Vanga vari kunze kwenyika kwenguva yakareba vodzokera kumusha vachinotanga mabasa akasiyana-siyana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvaro zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha mushure mekunge zvanga zviri kunze kwenyika kwenguva yakareba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarirewo paFacebook page redu. Endai palink iyi inoti https://www.facebook.com/voa.shona/.